maita vakande miri zvino zvinosuwisa zvikuru nyaya iri kuitika kuHarare kubatsirwa kwedzimba kuri kuitwa vanhu zvino zvinorwadza zvikuru sei inini ndiri mudzimai ndinoona kuti zviri kunyanya kuafekta madzimai akawanda vana vari panze kuri kunaya tinozviziva kuti maguta akawanda ari pasi peMDC asi hapana munhu asingazvizivi kuti malocal authorities ari pasi peministry of local government inova ndiyo iri kutungamirwa navajulai moyo vanova vanobva kubato rezanu PF saka izvozvo hazvinidzi rocket scientist vakandemiri kuti zvizikane vanhu vanozviziva ndofunga kana mukatarisa pane vhidhiyo yakambobuda ichitenderera yakabudiswa navamunangagwa vachitizvo chero macouncils ari pasi peMDC tichavaita kuti vatadze kushanda hazvizozoita nokuti ivo vanoona everything malocal governments ndavo zvese ndezvavo ndofunga vhidhiyo yachona iyoyo muchikuiziva saka vakatobvuma ivo pachavo kuti ndivo vanotonga macity councils kana malocal councils saka iyo hainei nechekuita neMDC alliance
ndikubatei muromo regaiti munzwa kuna Dr. Mavhadza
manyanyanyiwa havatikunzwisisa matongerwo anoitwa local government. Local government inotongwa nelocal authority which is the council. Saka ina Harare the council inoranwa neMDC kubva pana mayor council ya Harare inotongwa neMDC and maminutes ecouncil akaapprova kuti maillegal structures ainge achipunzwa saka our argument ndeyekuti dzimba idzi kunyange ari maillegal structures why now makuzopunza kuchinaya kopa dzaivakwa kusvika yapera yatsinirwa vanhu vekanzi vasingaone here kuti vari kuvakwa zvinhu zvinillegal why did they wait vanhu vapedza mari mukuvaka kupfirira sewage pipe nemagetsi it's actually a settlement yatova complete yekuti the council was supposed to either kuvapa another area alternative hazvibvumirwi pamutemo kudzinga vanhu mukati memba uchivasiya musango uchivasiya vasina pekugara there must always be an alternative
maita nyanyiwa imimi kana kanzuro yenyu yeHarare isinei nechekuita nekupwanyawo kutwa mudzimba dai vashandi kana vekanzuro vasingatozombofanira kunge vachionekwa vari pamakatapira vari pamberi mukushanda kuita basa iri nokuti kutongoparticipata kunenge kuchiita kanzuro kuratidza kuti muri kutambira zviri kuitwa zvamuri kuti zviri kutungamirwa nehurumende
maemployees ecouncil vakandemiri havaripoti direct kuna meya ndofunga tese tinozviziva kune procedure vapiwe madirectives nameya tese tozva kuti meya wangu wakasungwa ipolitics wakandemiri meya wangu wakasungwa zvese izvi zvakaitwa meya wasipo saka kuti zvinzanzi meya ndewe MDC saka mademolitions aitwa nekuti meya aapprova mademolitions ipolitics iri kuitika iyi but zvatinongotaura ndezvokuti zvokuti tiswere tichikandidzana nyoka mhenyu tinoziziva nyaya dzekuHarare tinodziziva kuti kana pakuchiitwa maelections vanhu vanopi wa land isipo vanopiwa land ipasingakodzeri kuti vanhu vavake vachizviziva zvavo vachiita kuti vatsvage mavhoti kana vavhoterwa vakuchitanga manje kushungurudza vanhu hazvinakidzi vakandemiri tingataure panapa tichikandirana nyoka mhenyu but zviripo ndezvekuti vanhu vari kutambura and this is wrong and this is bad it has got nothing to do with MGC this demolition
Dr. Mavhadza zvataurwa namaita nyanyiwa izvi
izvozvi as we speak the council has been ordered to stop the demolitions ipe vanhu enough notice and it's a time yekuita demolish these properties but I think maitananyo havanzi BCC local governance number one mayor hasiri anopa direction or directive ari yeka mayor would be arrested or not the council keeps on working number two macouncil workers are instructed by government haasi macivil servants anotumwa necouncil council inorangwa nemacouncillers and the mayor ari executive in charge and again munoona kuti mapurisa anenge aripo pari kudemonstra dzimba idzi havasi mapurisa ehurumende havasi mapurisa enyika mapurisa ekanzuro ndo anenge aripo netsvimbo dzavo saka hatidi kutingonyeva nekuona kungotamba politics nezvinhu zviri pachena